manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kubvumbi 28 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinoferefeta uori pasi rose recentry rinoburitsa humwe uori hunonzi huri kuitwa mukucherwa kwekromu kana kuti kromu munyika. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanotongerwa kugara mujeri kwemakore mana kana kuti kwemwedzi makumi mana nemisere pamhosva yavakabatwa nayo nezuro yekuti vakapeshedzera Mhiri Zhonga muna 2020. Mutungamiri weEswatini Mambo Muswati vetatu vanovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kufara nezvaburitswa mugwaro nhau reThe Century pamusoro peuori hunobata mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Gwaro nhau iri rinonzi Spin Cash Machine uye rinoratidza kuti mumwe muzvinabhizimusi vekuSouth Africa vaZunaid Moti vari mudande mutande reuori hunobata mari inosvika zana nemakumi maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica. Uori uhu hunonzi hwakaitika panguva iyo mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna mbudzi 2017 izvo zvakaona vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vachimanikidzwa kusiya basa. Mushure mekuwana business munyaya dzesimbi yekrom vaMoti vanonzi vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kumapurazi anonzi ane chekuita navamunangagwa navachiwenga. Vamwe vanobatwa mudande mutande reuori iri ndava George Chiweshe ava newe mutongi wedare repamusoro pamwe navakuda kwashita gwirei muzvinabhizimusi anonzi ane ukama navamunangagwa. Kambani yeMoti Group yakatenga upfumi hunosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukambani yeAfrican Chrome Fields. Kambani iyi inonzi yakapiwa basa rekudyidzana neZimbabwe Defence Industries apo vamunangagwa vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika muna 2015. Zimbabwe Defence Industries inonzi yakapa basa kumwanakomana wavamunangagwa kuti ave chipanga mazano chayo achibhadharwa mari yakawandisa mari iyi ichibva kuMoti Group. Gwaro iri rinodomawo valishwa nechipango avanonzi vaive maneja mumakambani avachiwenga. VaMoti vanonzi vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni maviri kukambani yaiva pasi pavachipango. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati magwaro ari kubuda aya ari kuratidza pachena zviri kuitwa nevakuru muhurumende. Vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati zvaburitswa negwaro iri zvinosuwisa. Nyanzvi inoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ive nemasangano akasimba mukurwisa uori. Mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Tandiwe Mulobane vati havasati vawana gwaro raburiswa neThe Century iri. Mumwe wevatevedzeri vevatauriri veCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati zvabuda mugwaro iri hazvivashamisi vachiti vanogara kutaura kuti upfumi hwenyika hwagwadamiswa pasi nevari kutonga. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota runwana zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubaziri Vanik Mangwana. Asi vachitaura mushure mekubuda kwetsvakurudzo yakaitwa neAl Jazeera, amai Mutsvangwa vakati hurumende ichaongorora nyaya iyi pamwe nekuona kuti vese vanobatwa nemhosva vanotongwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana wokunzwa kubva kubato reZANU-PF. Asi bepanhau reHerald rinoti kambani yeMoti Group yaramba nyaya yeuori iyi. Nyaya iyi maipiwa nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Dare ramajistrate ratongera mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume kuti vagare mujeri kwemakore mana kana kuti kwemwedzi makumi mana nemisere mushure mekubatwa kwavakaita nezuro vaine mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare amai Feresu Chakanyuka vazoti vangarivhume vagare mujeri kwemwedzi makumi matatu nemitanhatu 36 mushure mekusendeka parutivi mwedzi gumi nemiviri vachiti kuvabhadharisa faindi kunoita kuti mhosva yavakapara iite seyemhanga manga. Mutongo uyu unotevera kurambwa kwaitwa nedare chikumbiro chavangarivhume chekuti vakwire kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachiti chikamu chemutemo wakashandiswa pakuvabata nemhosva chinotyora kodzero dzavo. Dare rarambawo chikumbiro chekuti mutongo umbomira kupihwa ivo vachienda kudare repamusoro vachipikisa mutongo wekuvarambidza kukwidza nyaya yavo kuConstitutional Court. Gweta ravo muzvinafundo Love More Madhuku vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Saka vamupa makore matatu ndova vachaseva mujeri, but ikoko kumba makore matatu ipapa apa kujeri kwacho kunozobviswa 1 year. Saka tingati makore 2 havanozogara mujeri kuri kuti zvaenda zvakadaro. Asi dare ranga ratosa 4 years, makore mana ndobva rabvisa 1 year.
Vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Sister Tonzi navangarivhume tichaenda kudare rehigh court kunoita inonzi appeal. Tichazvita nechipiri izvozvo panenge pavhura dare rehigh court. Taita appeal iyoyo tichakumbira zvedare rehigh court kuti rivabuditse kuti takamirira appeal. Vange vari on bail pending appeal.
Mushure mekuturwa kwemutongo uyu vangarivhume vakurudzira veruzhinji kuti vasadzokere shure nekurwira shanduko munyika zvisinei nemutongo wavapiwa.
Izvo zvinorwadza but zvino ndozvatinotarisira kuti dare rinodaro nekuti dare tinozviziva kuti dare rinoshanda pamwe chete nerejimu. Saka izvi tinozvitarisira kuti ndozvavanoita but hazvizotidzosa kumashure kuti tiite zvatinofanirwa kuita. Not at all, hazvifanirwi kudaro. Tinofanira kupfuurire mberi tichimirire chokwadi munyika yedu yeZimbabwe.
Vangarivhume ndivo vave munhu wekutanga munyika kutongerwa kugara mujeri nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati. Vangarivhume vanonzi vakakurudzira mhirizhonga pavakanyora padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa musi wachikunguru 31 2020 vachitsutsumwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kuratidzira uku hakuna kuzoenderera mberi mushure mekuzosungwa kwakaitwa ivo Vangarivhume nevamwe vanosanganisira mutori wenhau Hopo Chingono nemumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala. Asi pakutongwa kwemhosva iyi vangarivhume vairamba mhosva vachiti havasiri vomuridzi wedande mutande iri. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare dare rapfuudzira mberi kusvika musi wachivabvu 3 kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaScala yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCCC muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU-PF vapaya zijamba mukandi. Vamukandi vakatobvuma kare mhosva iyi mumatare. VaScala vari kupomerwawo zvakare mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga pamusoro penyaya iyi. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navangarivhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mambo Muswati vechitatu venyika yeEswatini vanoti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzisimudzire kudyidzana kwadzo mune zveupfumi kuitira kuti dzipedze urombo hweveruzhinji. Mambo Muswati vechitatu nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vashanyirawo mastendi akasiyana-siyana kusanganisira yeAmerica apo vaonawo zviri kuratidzwa kuZITF. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vaete kunwa pakati ngave zindamu mnyamu yesabeka ungave zorotumwa ndava umakatakata kasopuza.
Mumashoko avo vachivhura gungano reZimbabwe International Trade Fair gore rino zviri pamutemo muvulawo yenhasi, Mambo Muswati vetatu vati vafara zvikuru kuve pagungano iri iro vati rinoratidza kuti riri kuramba richikura. Vati Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinoratidza kusimba kwadzo zvisinei nematambudziko akasiyana-siyana adzinosangana nadzo.
Zimbabwe has been through turbulent times and yet continues to strive economically and peaceful. This is a great demonstration to the world that Africa can find and implement her own solutions to issues and cases that are uniquely African.
Mambo Muswati vati gungano rakaita seZITF harina kukoshera Zimbabwe chete asi rakakoshera nyika dzeSADC sezvo richibatsira kuvandudza kujidzana mune zveupfumi pakati penyika idzi. Vakatiwo kubudirira kana kusabudirira kwenyika imwe chete kunogona kubatawo dzimwe nyika zvikuridzo dziri pedyo nayo kana kuti dziri mudunhu rimwe chete. Mambo Muswati vati pane kudyidzana mune zveupfumi pakati peZimbabwe neEswatini asi vati kudyidzana uku kunofanirwa kukwira. Vakatiwo nyika dzose dzemuAfrica dzinofanirwa kutora mukana wekuvepo kwechibvumirano cheAfrican Continental Free Trade Agreement kuti dzisimudzire kudyidzana kwadzo senzira yekuvandudza upfumi hwadzo pamwe nekupedza urombo hweveruzhinji vemunyika idzi.
We must make a conscious intent to do business with each other as African countries. This will go a long way in creating jobs for our economies and eradicate poverty from Africa.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro zvepamusoro vari muongorori wezveupfumi akazvimirira vaFelix Chari vatsinhira kuti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzisimudzire kudyidzana kwadzo dzisangotarisa chete kudyidzana nedzekunze. Kurikotarira zvemaindastiri nekutengeserana, Dr. Sekai Nzenza avo vanga varipowo pachiitiko ichi vanoti musika weZITF wakakosha zvikuru sezvo uchipa mukana kumakambani emunyika wekuti azvishambadze. Kushanya kwaMambo Muswati munyika kwakakonzera mutauro vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti vane nhoroondo yakaipa munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika mavo. Mambo Muswati vechitatu vaperekedzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe nemakurukota ehurumende akasiyana-siyana anosanganisira gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana Dr. Nzenza negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo. Ndini Kudzanai Musengi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza hondo kuSudan zviri kutarisirwa kusvika munyika nhasi manheru zvichibva kuSaudi Arabia, uko zvakanga zvaiswa zvichibviswa muSudan. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vakaudza Studio 7 nezuro kuti zvizvarwa zveZimbabwe 40 nezvinomwe kana kuti 47 zvakatengerwa matikiti endege kubva kuSaudi Arabia zvichitarisirwa kunge zvichisvika munyika nhasi. Hondo yemuSudani iyi inonzi yauraya vanhu vanoda kusvika 500 uye vakawanda vakuvara. Mauto ari kutungamira nyika iyi ari kurwisana zvakasimba nechimwe chikwata chakapandukira cheRapid Support Forces. Vose vari kurwisana ava vari kuramba kutambira kurudziro yekuti vambokanda zvombo pasi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Biden yeAmerica yakazivisa nezuro China nezvezvirango zvitsva zvakatemerwa masangano evasori anoti Russian Federal Security Service rekuRussia pamwe nerekuIran reIran Islamic Revolutionary Guard Corps nekuve nechekuita kwemapoka aya mukusungwa nekuchengetedzwa kwezvizvarwa zveAmerica kunze kweAmerica. Russia yakanda zvombo zverudzi rwecruise missile zvinodarika makumi maviri zvichipinda muUkraine nhasi mambakwedza, kusanganisira guta guru reKiev, izvo zvainzi zvauraya vanhu mudzimba dzavo apo vanga vakarara. Vanhu vangangoita makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vaurayiwa mukurwiswa nemuchadenga kukuru kwaitika mumwedzi ingada kusvika miviri. Vamwe varimi vegorosi munyika vanoti vachatadza kurima sezvavanotarisirwa nekuda kwegohoshoma ravakaita mwaka wapera nekuda kwekushayiwa kwemagetsi ayo anovayamura pamadiridziro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vakataura neStudio 7 munyika vanoti vari kutadza kudzokera mumunda nekuda kwemari shoma yavakawana iyo isingakwane kuti vaite zvose zvavaitarisira kuita. Varimi ava vanoti vane zvikwereti kumabhanga zvavakatadza kupedza kubhadhara nekuda kwemari shoma yavakawana iyi. Mumwe akakohwa zvishoma nekuda kwekushayikwa kwemagetsi gore rapera ndiva Knowledge Mafara avanorima kudoma mudunhu diki remhangura kumashonya Land West.
Nokuti tingaurama tichirima, because right now if I go back to the bank will say that last year mune chikwereti, saka hatichazi kupangufambiswa sei.
Vamafara vanoti kugadzirisa dambudziko remagetsi gore rino pasina kugadzirisa dambudziko rakasangana nevarimi gore rapera kuitira kuti varimi vakwanise kudzokera mumunda hakuyamure.
So right now I need to come back mumunda, right? But already ndine chikwereti. I don't know kuti on that case we are fixing the problem. Yes, zvakaitika last year, but already a farmer anenge akanyora before.
Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi wegorosi wekumazoe kumachonaland central vaConrad Mizha.
Pakabva boibva witi ndopakabva paoma ndopakabva pashayikwa magetsi, saka mayuza atakawana hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti checbz, hatisi kukwanisa zvekubhadhara chikwereti chemagetsi acho.
Vanoti zvikwereti izvi zviri kuramba zvichikwira nekuda kwenguva yakareba yavari kutora vasati vapedza kuzvibhadhara.
Uyezve vari kuchaja zvemari mainterest rates kuCBZ, vari kuchaja futi mapenalty rates pamusoro pacho, saka kuti tione kuti topinda sei muiti.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti vakataura nevekambani yemagetsi yeZesa ikavavimbisa kuti varimi vachawaniswa magetsi anodiwa anoita 120 megawatts nguva dzose nyika yose munzvimbo dzinorimwa gorosi kana kuti wheat clusters. Asi hurumende yakazivisa kuti gorosi riri kutengeswa iye zvino richatengwa nemutengo madhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi manomwe nemaviri kana kuti US$572 per tani. Mari iyi madhora mazana matatu anonzi achabhadharwa ari mumadhora ekuAmerica, kuchiti inenge yasara yobhadharwa iri mumadhora emunyika achiripwa nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamusika kumabhanga zuvaro. Asi varimi vanoti mari iyi ishoma zvikuru. Mumwe murimi wekuBeatrice vashingirai makanya vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% iri mumadhora ekuAmerica. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvekurima mubato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vanomen Makham vanoti vari minyika yose vari kuderedza nzvimbo dzavari kurima gorosi nekuda kwekusawana magetsi pavanenge vachada.
The next problem tinayo kana ukatenga generator kuti ifambise magetsi ifambise center pivot kana irrigation yenyu, diesel iri kudhura.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai maiwe PGT, vanoti varimi vakawanda havasi kufara nezvikamu zvemari zvichabhadharwa ari madhora ekuAmerica, vachiti murimi anobhadhara nekutenga zvikwanisiro nemadhora ekuAmerica.
Nyaya yekubhadhara kwemari mumakarenzis maviri zvinova zvakataurwa zvekare pamutengo wakataurwa wemwaka uno panoda kuongororwa zvekare nokuti vanopa zvikwereti vanorima minda vachihaisa equipment vanoda mari yavo iri maUS dollar.
Dr. Mbasera vanotiwo hurumende yakapa mabhanga anoti CBZ neAFC zvikwanisiro zvekurimisa gorosi zvakaita sematractor izvo varimi vanokwanisa kuwaniswa vachibhadhara mari. VaMbasera vanoti varimi vanokwanisa kurimirwa nechikwereti vachizobhadhara kana batirwa mari nebhanga kana vave kubhadharwa vatengesa gorosi ravo. Hurumende yakazivisawo kuti murimi achatengerwa gorosi rake nebhanga rinenge ramupa mari yekurimisa, kwete neGrain Marketing Board kana kuti GMB sezvagara zvichiitwa. Bazi rezvekurima riri kutarisira kuti varimi vacharima mahekta zviuru makumi masere nezvishanu kana kuti 85,000 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemachikichori emitambo kusanganisira mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos. Panguva iyo vamwe vanoita zvemitambo vari kuchema-chema nemari shoma dzinobhadharwa vatambi. Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Nzira dzese dzichange dzakananga kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare nemusi wesvondo kumutambo mukuru weHarare Derby pakati pevavakidzani vemakepekepe nevedhimbare. MuZimbabwe hamuna mumwe mutambo kunze kweweDynamos neHighlanders unosvika paHarare Derby, zvekuti nhandare iri kutarisirwa kuunganidza vanhu vasingaverengeke. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti Dynamos haimire mumutambo uyu vatarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi, asi aimbotambira Capes United. Frank Nyamukuta anoti Harare Derby inokwanisa kungoenda kwese kwese.
Derby haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyuyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti vanhu avamuka kubva vamuka rini. Vanomuka chipepenenge chiye chinonzi chipepenenge chiye. So yeah, so Derby haise kuti hanzi timu iri mufomu. Munogona kurohwa muri mufomu imomo.
Munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muemeke anotiwo mitambo yeHarare Derby inonetsa kuona anokunda nemaomero ainogara yakaita.
Yeah, mutambo weDerby unonetsa. So yeah, I just feel kuti team inonge iri mufomu zuva iroro inogona kunge ichikwanisa kunge ichiwina.
Mutambo uyu waifanira kutambirwa muRufaro Stadium, asi izvi hachakwanisika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vachiti nhandare iyi haisati yapera kugadziriswa.
Tine tarisiro yokuti end of this month April, beginning of May tinenge takukwanisa kuti bhora richitambwa munhandare yeRufaro.
Asi mongororo wemutambo wenhabvu vaDevi Musunda vanoti hapana musiyano uripo pakati peCapes United neDynamos zvekuti mutambo uyu unoita mangange.
Oh, munoona chinyaya iripo ndeyekuti vanhu vavanhu vamwe chete, hapana chinobuda apa, it's a draw game, hapana chiri kubuda.
Mutambo weHarare Derby newengezi Platinum Stars haisiriwo yega mitambo iriko svondo rino. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum ichange iri munzira yakananga Harare kuzosangana neHerentals asi nemuvhuro. Nesondo Islanders iruda mapoints ese matatu apo iripamusha mu Baba Field Stadium ne Wange. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Blauwe Chips versus Yada. Manika Diamonds versus Black Rhinos. Nesondo Triangle versus Chicken Inn. Cranbourne versus Shesham. Islanders versus Wange. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tine hurukuru nemuimbi achiri kusimukira wemusambo weZim Dancehall Stanley Makoromore Makoromoke anozivikanwa neremagitare rekuti Ricky Star. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Ricky Star, Minister of Dance, Biro yaunda toka ufuti. Ndiri kuchema kwa muri baba. Ndiri kuchema kupira paya.
Magitare, wakanda kuchimbu na mchi.
Mairovera muri kuba.
Wakanda randava mchi.
Chaka kutuma ye kutumupinde magitare chii.
Zaka mchuma kutumupinde magitare. Ine kutumi ya mdo. Nda yakura mchi. Sarra zemi mchi. Kuzi mchikoro nda yita zemi mchi. Nekuzi tira u mchi. Kwa 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 mchi.
Amane Shamari vabereki vaitwo kudii mukomana paakatanga kukakata waya.
Kamunoda
kuti mubude nako mudariro timbokati chwa sehoza Friday kudai ndikapi
kanonzi ichinde wasvika kana kasvika na Galaxy Man T
I'm a Rickstar
boera mazina
zvakawanda bibi zvanitadzira kuburegerera zvaifanira azinasi apasizina aninga kupa mumwe mukana
chiwa here kudana nemukomana webasa vaniratidza ini handina basa
manga muchinzwa kambo kanonzi kana uchinge wasvika muchinzwawo zvakare hurukuro yaitwa naIvan Zisininga na Stanley Makoromoke anozivikanwa neremagitare rekuti Ricky Star ari kukwekwe. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manera anhasi apo tiri kutarisa nezveuori hunonzi huri kuitwa mukucherwa kwekromu munyika waburitswa nesangano rinoferefeta uori pasi rose Red Century. Tichatarisawo zvakare kuvhurwa zviri pamutemo kwezitf pamwe chetewo nenyaya dzanga dziri kumatare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano Red Century rinoburitsa humwe uori hunonzi huri kuitwa mukucherwa kwekromu munyika. Pasina kana mwedzi Al Jazeera yaburitsa zvakare huori unoitwa mugoridhe. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanotongerwa kugara mujeri kwemakore mana pamhosva yavakabatwa nayo nezuro. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 28 kumabasa 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ecubungula imisebenzi yenkohlakalo emazweni omhlaba e-The Century yethule umbiko namuhla oveza ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga baphatheke emsebenzini yenkohlakalo ephathelane lokugetshwa lokuthengiswa kwe-chrome. Umthethwandaba kamantshi eHarare wethese umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume isigwebo sokupika okwenyanga ezine ngemva kokutholakala elecala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uphenyo olwethu lwe-inhlanganiso elwisana lenkohlakalo emhlabeni jikelele e-The Century namuhla luveza ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo ephathelane lokuthengiswa lokugetshwa lokuthengiswa kwe-chrome eZimbabwe. Umnangagwa usanda kuchaywa njalo ngomsakazo we-Al Jazeera ukuthi uphatheke ekuhuquluzweni kwegolide. I-The Century ithi ngemva kokuthenga inkampani emba i-chrome eZimbabwe e-African Chrome Fields nge-$120 million, usomabhizimusi wakwele South Africa uZunaid Moti wahlawula amankampani alawulwa ngomnangagwa loChiwenga imali engange-$3 million. UMavis Gama usipha lolu daba.
Ababethiweyo kulombiko wabe-The Century ukuba baphatheke kule inkohlakalo emsebenzini wokwembiwa kwe-chrome bagoqela usomabhizimusi wase-South Africa uMnumzana Zunaid Moti eZimbabwe kulomongameli Mnangagwa lemuli yakhe ikakhulu indodana yakhe u-Emmerson Mnangagwa Jr., umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga, uMnumzana Lishon Chipango, umahluli uJustice George Weshe, uMnumzana Kudakwashe Tagwirei labanye. Lumbiko uphuma ngemva komunye umfanekiso we-documentary oveza inkohlakalo emsebenzini wokuthengwa lokuthengiswa kwegolide eyethulwa ngumabonakude emsakazweni owe-Al Jazeera phansi kwesihloko esithi Gold Mafia. Lo sokungumbiko wesibili phakathi kwenyanga eyodwa obika ngokuphatheka kwemuli kaMnangagwa lezihlobo labangani bakhe kunkohlakalo eyenzakala eZimbabwe kuhuquluzwa umnotho welizwe. Ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera upha umbono wakhe ngombiko wabe-The Century olesihloko esithi Spin Cash, ethi kulusizi ukuba imisebenzi yenkohlakalo elizweni iqhubeka ikhomba kunkokheli yelizwe.
Kaningi-ningi sikhuluma siyayilwisa i-corruption, senza umlomo nje siyicothoza, kodwa kathesi sokumele sibone ukuthi labo abephula umthetho kumele babotshwe.
UMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi eleZimbabwe libulawa inkohlakalo.
Igxilile okumangalisayo le mpande ezitshonayo iyaqansi yekhona le mahhofisini amakholo, yingakho-ke ilizwe lingasoze livuke noma sekutheni. Labo abafanele balakhe ilizwe bayalitshontshela ilizwe. Kukhulunywa ngokuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi kantike ilizwe litshontshelwa ngabanikazi.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, laye upha umbono wakhe ngalumbiko.
Indaba ye-spin cash lay iyasivezela nje ukuba asila zinkokheli. U-president ugavile enkohlakalweni. U-vice president ugavile enkohlakalweni. Pho ngubani oqotho?
Omunye wabalwela umbuso wentando kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi okwenzakalayo kuveza sobala ukuthi uhulumende kaMnangagwa kachiyananga ngitsho lakancane lokamuyi umnumzana Robert Mugabe.
Bavela uMgabe sasakhona betshontsha bebona ukuthi iZimbabwe inenotho njalo ilezinto eziningi abangakwanisa ukuzenza ukuthi bathole imali.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezokwenjiwa kwamatshe aligugu elizweni ibe lephutha. Njengoba unobhala walo umnumzana Fungwa Kunaka ubengaphenduli imibuzo ayithunyelweyo, isikhulumeli sekhomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, unkosikazi Thandiwe Mhlobane, utshele iStudio 7 ukuthi bona abakawutholi umbiko wabe The Century, ngakho-ke bengazake batsho lutho ngawo okwakhathesi. Kodwa umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mchwangwa, utshele uZulu ngemva kokuphuma kwedokumentari yabe Al Jazeera eye Gold Mafia ukuthi kuzamele bajeziswe bonke abaphatheka kumisebenzi yenkohlakalo, kodwa kuze kube manje akekho osethe wabotshwa owaphunyiswa kuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emine yinkantolo kamantshi namuhla kulandela ukufunyana kwakhe elecala lokutshotshozela udlakela izolo. Ungarivume ubikwa wadala leli cala ngomnyaka ka-2020. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umantshi Feresu Chakanyuka ucine esithi uNgarivume uzahlala ejele kweminyaka emithathu ngemva kokubeka eceleni umnyaka nxa engahlala iminyaka ethile engadalanga icala linye. Wala lokuthi ahlawulele ifayini kuleli cala esithi ukumvumela ukuthi enze njalo kungalulaza icala elikhulu alidalayo. Abathushisi bakahulumende batshele idale ukuba uNgarivume ulabalandeli abaningi, kungakho umbiko wakhe wawulakho ukubangela udlakela elizweni. Bathe kungasimapholisa lenhlangothi zikahulumende kwakuzaba lodlakela olumangalisayo elizweni. Kodwa igqweta likaNgarivume umnumzana Love Momaduku utshele umthethwandaba ukuba akulacala eladalwa uNgarivume esithi umthethwandaba uthole elecala loba nje kungela bufakazi bokuba nguye loba hatshi owaloba
kutwitter. Rejected our plea for a fine.
Edale lalile ukuba sibhadale imali, bathe okungcono ukuthi aye ejele. Bathe uzahlala kweminyaka emine ejele, uzahlala kweminyaka emithathu, kutsho uMaduku.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi bayethuswa isigwebo lesi.
Kutshengisa ukuthi sibili lapho siyakhona kunzima kubi, angazi ukuthi abantu baza kubona njani. Thina sesifundisa abantu, satshela abantu sokukibo ukuthi bananzeleli ukuthi umthwalo lo ayisowe-CCC, ngama-citizen abahlali beZimbabwe.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungakwa uthi kusobala ukuba uhulumende ulwisa abantu abamphikisayo.
Asinanzeleleni ukuthi mase siya ekukhedelwa ama-elections, akula mcabango ukuthi abanye bayavalelwa ukukhanya ukukhuluma, ngoba kungangcono ukuthiwa khona kula ma-elections.
UNgarivume ubikwa watshotshozela udlakela empikweni awuloba ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ye-Twitter, ekhuthaza uZulu ukuthi angene emgwaqweni etshengisele ngomnyaka ka-2020 ekhonona ngokungamanga kuhle komumo elizweni. Lokhu kutshengisela kakusaqhutshwanga ngemva kokubotshwa kwakhe uNgarivume labanye abagoqela intatheli izindaba uWopho Shingono lommeli wezengeza edayile ephalamende umnumzana Job Sikhala. UNgarivume uyalilandula leli cala esithi asuye owaloba kuTwitter, njalo lelo khasi kasilo lakhe abambophela lona. Ukugwetshwa lokhu kuza ngesikhathi isiphathamandla se-CCC uJob Sikhala eselenyanga ezilithumi evalelwe ngamacala amaningi agoqela eligwetshwe ngalo uNgarivume. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uvulwe ngokusemthethweni namuhla umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair iZITF yinkosi yamaSwati uKing Mswati III namuhla ekhatshwe ngumongameli yamasoni uMnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezithi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds ukuZulu. Kunkulumo yakhe yokuvula okusemthethweni umbukiso wezithi ITF 2023, uKing Mswati III unxuse abeZimbabwe ezweni lakhe ukuthi bazoqhuba amabhizimusi, esithi kuqakathekile ukuba amazwe awezwekazi leAfrika aqinise ubudlelwane lwano kwezamabhizimusi.
I am now pleased to declare the Zimbabwe International Trade Fair 2023 officially open.
UKing Mswati III lomongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga bavakatshele ama stands ahlukeneyo, bafika la ku stand yeMelika, eyeBhilithani, leyomanyano wamazwe aphetsheya awe-European Union. Embukisweni weMelika, uKing Mswati III lomongameli Mnangagwa bamukelwe ngumeli walelo lizwe eZimbabwe, unkosazana Elaine French, lapho abaxoxe ngezamabhizimusi eMelika lakuleli, kuhlanganisa lokubukisa lonyaka eZITF 2023. Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wamabhizimusi amancane azimeleyo, ukhuluma kabanzi ngombukiso walonyaka.
Sihambe province by province, so sinxusa abantu ukuthi babuye bazobona ukuthi umongameli in 5 years ubenzeleni, kwenzela ukuthi kabe kusilele sihambe phela emakhaya siyokonnecta lama ministers of state lama government officials, ukwenzela ukuthi sincediswe ngokuphakemeyo.
Elemelika lilabasakhulayo elibancedisa ngemisebenzi ehlukeneyo yezandla, okugoqela umnumzana Tichawona Moyo obonye usizo alutholayo.
Lapha ngincediswa ambassador ye-America, so ngi-under i-organization kwa IDF Zimbabwe Trust. Ngishokesa izikhwama zami lama-keyholder zami.
Isitendi sombukiso wabeMelika kule nhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende ezigoqela olwe-United States Agency for International Development lenhlanganiso ezehlukeneyo ezithola usizo ngaphansi kwayo i-USAID, abe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief, iPEPFA, inhlelo zemfundo yaphezulu lamakolishi ama-university ehlukeneyo, i-American Space ekobulawayo, isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, i-US Center for Disease Control and Prevention in Zimbabwe, le Education USA labanye. Isakhamuzi sakobulawayo esingene kumbukiso walonyaka, uMartin Ncube, unqome umbukiso walonyaka.
Hayi, khanya kuyachaza mfana. Sesilesikhathi singira traffic. So bona hayi bazakholisa abantu.
Umbukiso wamabhizimusi weZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye abukisa lonyaka lamankampani edlula kancane ngamakhulu amahlanu 533 asenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaqondisa lombukiso weZimbabwe International Trade Fair bathi olonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 nyakenye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo eZITF Grounds, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende kaMongameli Joe Biden weMelika wanzise ngezijeziso zenotho asezethese inhlanganiso yeRussian Federation Federal Security Service kanye leIran's Islamic Revolutionary Guard Corps ngokubopha mahlayana izizalwane zeMelika lokuzivalela ngaphandle komthetho. Oke waba ngumsekeli kaMongameli weMelika, uMnumzana Mike Pence, ufakaze phambi komthethwandaba ocubungula uMnumzana Donald Trump ngakwenzayo ukuzama ukuphazamisa impumela yokhetho luka-2020. Uhulumende kaMongameli Joe Biden njalo ubike ngokuvulwa kwendawo zokugcinela abantu abayabe bedinga ukuphephela abavela kwele Guatemala lele Colombia emngceleni weMelika leMexico. Izakhamizi zeVictoria Falls zithi sezithwele nzima ngensikizi esezisabalele ezindlini kuleli dolobho. Lokhu zokudale ukuthi umasipala axwayise izethekeli ukuthi zingalokothi ziye endaweni ezilodubo lolu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Iningi lezakhamizi eVictoria Falls lithi kalisabuquthi ubuthongo kulandela ukuhlaselwa zinsikizi ezindlini. Njalo idolobho leli lithi izethekeli akumelanga zihambe elokitshini leChinodimba ezigabeni ezigoqela uWard 6 loWard 10 kanye laWard 11 emfelandawonye leGarikai. Loba abantu bethwebuza kuze kuse, abaqondisi bamahotela bathi insikizi lezi azikangeni endaweni ezithakazelelwa izethekeli ezivela kwamanye amazwe laseZimbabwe. Umnumzana Clement Mukwasi omele inhlanganiso ye-Employers Association for Tourism and Safari Operators uthi sebekhuthaze izisebenzi ezivela endaweni lezi ukuthi zinanzelele ukuba zingathwali izibungu lezi ziyetshiya emahoteleni lakumalodges.
Kumele sikhangelise siyenze i-hygiene e-right, sizame all means ukuthi sibe sisprayer lakho nxa sesibuya emsebenzini singafaki ama-handbag ethu eduzane lembheda kumbe eduzane lomduli, and nxa silala laphana singafaki imbheda eduzane lomduli.
Unkosikazi Mavis Shoko ohlala kuWard 6 esikhwahleni uthi insikizi lezi zimemethekiswa yikuthi bahlala bezimuli ezintathu kumbe ezine kukamela elilodwa elehlukaniswe ngamalembu kumbe amakhabothi.
Ukuhlala kwangikhona irumu eliyi-1 siyashare, sometimes abanye bashiya bengu-3 ngapha belabantwababo. Uthole kungumama lobaba labantwana maybe bengu-3 mbe abanye bengu-4. Inhlalo yangikhona ngoba ikakhulu mina thatha umuthi ngithi ngiyaspray endaweni yami lapho engihlala khona lwana omunye umakhelwane yabengelayo.
Unkosikazi Shoko labanye omama bakhala kakhulu ngokuthi insikizi lezi zithwalele kakhulu abantwana ubhulo osekusenza ukuthi bengalali ebusuku, njalo abanye sebehlala bequbukile lemizimba ichisa. Esinye njalo isakhamuzi sendawo le uMandimande uthi uhlupho lolu lubangelwa isimo sezindlu zekhansilini abahlala kizo.
Uhlupho lwensikizi silalo kakhulu, njalo lemiduli yethu le esihlala kiyo isigugile igcwele imkenke kakhulu ngoba yikho ukucatsha khona la kakhulu emabhesini embheda nxa ungena umatrasi ungani usugugile, yikho kutholakala khona kakhulu. Kuyaluma sibili kwizinto lokhu ngoba ungawuluma uyavuka uqubukile umzimba wonke, ungaba ulwane legazi elibi kuyagcina kuwuthiya ama-spots ususala umzimba usulamatopotopo amnyama.
Umnumzana Kelvin Moyo obona ngezokuphathwa kukaZulu kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uthi bazama ukwenqabela ukuthi insikizi lezi zingathwalelwa kwezinye indawo ezigoqela amahotela lama-lodges.
Thina sizahamba e-counseling njenge-association ukwenzela ukuthi siye khulumisana ne-council ukuthi idinge imithi e-effective ezabulala izibungu lezi insikizi. Ngalokhu senzela ukuthi isigaba sethu seVictoria Falls indawo ofika khona izethekeli, njalo siyabe singafuna ukuthi izibungu lezi zimemetheke zize zifike emalodging lakuma hotels ngoba kuyabe kuza affecta izethekeli zethu, njalo ku-affecte le business yethu esiyabe siyikhangelele kakhulu njengoba thina sasivela ku-COVID-19.
umphathi ntambo wekhanselini umnumzana Ronnie Dube uthi baphezulu kohlupho lolu.
Isekezi zikhona kuward 9 la kuward 10 kakhulu. So we are trying as council to identify ama-affected properties.
Abacubunguli bezempila kahle bekhansilini babika ukuba insikizi lezi zingakuluma uyasala uvuvukile njalo ulamachata abomvu alumayo. Ezinye izitshengiselo ngemva kokulunywa zigoqela ukuswela ubuthongo. Bakhuthaze uZulu ukuthi nxa selohlupho lolu ahlanze impahla emanzini abilayo, achaye ingubo zokulala elangeni njalo avale imigenge emudulweni yezindlu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umbiko osanda kwethulwa inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration, i-IOM, uthi kungene abantu abanengi ukwedlula abaphumileyo eZimbabwe ngenyanga edluleyo ekambimbitho. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebephelelwa ngamaphepha okuhlala kulelo lizwe. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Inhlanganiso ye-IOM ithi kulezi zalwane zeZimbabwe ezidlula inkulungwane ezingamashumi amane i-43,758 ezingene kumbe zaphuma elizweni ngombimbitho, abangaphezu kwengxenye ekhulwini 58% ngabangene elizweni kulabanye abavela kule South Africa abalencwadi esesiphela ezeZimbabwe exemption permits, noma nje inombolo esikhitshwe yi-IOM zingatshengisi ukuthi bangaki abeZimbabwe akade behlala eSouth Africa asebephindela ekhaya. Kulabanye abathi sebefuna ukuyahlala lemuli zabo ekhaya, kukanti abanye bathi baba lekela udlakela lwenzondo kwabo kuza olusabalele okwethusayo kulelo lizwe. I-IOM ikhulumela abadlula amakhulu amabili akade bephethe amaphepha ama special permits emngceleni we-Bait Bridge ngesikhathi kuqoqwa ugwalo labangena labaphuma elizweni. Inani eliphezulu litshengise ukuthi libuyela eZimbabwe ukuyahlala lemulu, kanti abadlula isithupha ekhulwini batshengise ukuthi udlakela luqhamuka njalo nje kwele South Africa selubaxotshile. Unkosazana Nobuhle Viji ajithi oyenobuhle Foundation esebenza kakhulu labeZimbabwe kule South Africa uthi isifiso sokuthi abantu baphindele ekhaya sikhona.
Baningi abakhala abadinga uxhaso in terms of resources zokuthi babuyele ekhaya bayiqala kakusha, but what is stopping them is that ayikho imali yokubuyela yona, even ye bus ticket. Abaningi baza bazocela i-organization yethu ukuthi ibaxhase ngamatikiti amabhasi okuthi babuyele ekhaya.
Igqwetha umnumzana Velempini Ndlovu ophathisa beZimbabwe ngokuthola amaphepha okuhlala kule South Africa uthi isimo esikhona sitshengisa inengi lilokhe lesifiso sokuhlala kule South Africa kulokubuyela ekhaya.
Izinga labantu aba-applyela ama-waiver selinyuke ngendlela ethusayo ukuthi ama days wonke aka April naka May ukuthi abantu babhukhe bahambe baye submita isicelo sokufaka ama waiver sephelile wonke.
UNdlovu njalo uthi isimo ekhaya sikavumelini ngelihlala eSouth Africa ukuthi babuyele noma nje bebhekane lokuphela kwamaphepha. Noma nje abantu sebephelele izincwadi zama special permits kwele South Africa njalo kulodlakela kwabokuza, iningi ebeliphuma elizweni lingena eSouth Africa belisiyadinga amathuba emsebenzi. Umnumzana Mthabisi Dube salwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa uthi indaba zamaphepha okuhlala indaba ekhathaza kakhulu.
Uma usithi uyalanda ama immigration lawyer ukuthi bakusize usukhangela ukuthi singabhadala imali engaba ngange $1,000 ukuthi bakusize nje ungakabhadalize home affairs. So isimo sakhona sibi kakhulu, abanye abantu sebeze be give up sebengabantu ababuyele emakhaya.
Kusenjalo ugwalo lwe-IOM lutshengisa ukuthi inenge laphuma eZimbabwe ngombimbitho lalisiya kwele South Africa lilandelwa yiMozambique. Kutshengisa ukuthi inani labantu abangena kwele Botswana selehlile liyisithupha ekhulwini okufana lenani elangena kwele Zambia. Inengi labantu abaphuma elizweni ngelisuka emhlubulweni weMatabeleland South lona elingene kakhulu elizweni leSouth Africa, kukanti abanye bangene kwele Botswana. Abanye kade bephuma besiyathenga impahla kumbe behamba ngezamabhizimusi, ikakhulu bengena kwele Mozambique kanye leZambia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Iti waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi
ubokile. Waza Friday silomculi wezokholo uKnowledge Nkiwane odabuka eNkayi eGwamba Valley endaweni yesingeni. Okwamanje usebenza kwele South Africa lapho adinga khona amadlelo aluhlaza kwezomculo. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Akasekho emhlabeni, akasekho uLazaro. Babekhalo mapa noMaria, bathi inkosi uLate. Babekhalo mapa noMaria, bathi inkosi uLate. Bathi inkosi uLate.
Unkiwane ngumculi osedume kakhulu eZimbabwe nase South Africa. Yekela sizwe ukuthi uqale nini ezomculo.
Unolwethu Nkiwane uqala ukucula kubo 96. Kodwa ukucula sibe lama recordings siqale ngo ngicula le group ebizi Gospel Impact saba lama album ay 3 2003 up to 2010 then ngo 2011 wa ilapho engiphume khona ngaqala ukucula sengihamba solo sengicula ngedwa kuze kube manje
baphethe i dates selikhethe bathi inkosi ulate bathi inkosi ulate bathi inkosi ulate bathi inkosi
Unkiwane sathola icoco ezimbalwa zokuba ngumculi olohlonzi eMzansi laseZimbabwe. Selamadlade amaningi awaphekileyo.
2011 kipi album ethi uJesu uyazi. Bazokhumbula abalandeli bakaNolwethu Nkiwane ethi uJesu uyazi khuleka khuleka mtakababa. 2014 2015 ngakhipha album ethi lento kaJehova. Yingumlilo lento ehambe yathatha ama award ngabo 2015 kuma Gauteng Gospel Music Award eSouth Africa 2017 ngenza ialbum ethi uvukile uLazaro 2019 senze ialbum ethi ingoma ethi ngihamba ngigunyayila
Kiwane bathi sehlale isikhathe eside engabaphekelanga idlalathe elitsha.
Angithulanga. Siyapheka, siyabelokhu sithule sipheka, sipheka, sipheka. Uyeza umsebenzi womunye omutsha. Ikhona iproject engiyenza manje ezophuma maybe next week ethi yona. Namhlanje ngiwakheli altare uNkulunkulu wakwamafure fure. Namhlanje ngiwakheli altare iproject ezayo.
Leli ukuthi umculo wakho utholakala ngapi Nkiwane?
Wo wonke nje ama digital stores. Uyakwazi ukuthola ku Spotify, uyakwazi ukuthola udownload libuka ama video. Kanti futhi ngikhona kubo TikTok, ngikhona ku Facebook, ngikhona ku Instagram as uKnowledge Nkiwane. Ngiyabonga kakhulu uphiwe ithuba namhlanje la ekhaya uNkulunkulu Musa alibusise emakhaya.
Njengabaculi abaningi uKnowledge Nkiwane ucela ukusekelwa nguZulu ikakhulu amakampani ukuthi bamncedise ngemali yokupheka umculo wakhe. Munye wesilayo uhlelo waza Woza Friday igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Umculi wegospel uKnowledge Nkiwane esigqibela uhlelo lwethu. Kulife Talk namhlanje sikhangela umbiko owethulwe inhlanganiso ye The Century yona ethi uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo ephathelane lokuthengiswa kanye lokwenjiwa kwechrome eZimbabwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokeli webandla leTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emine ngemva kokufunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela. Kwanele yimi untungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.